Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu kubvumbi 19, 2019. Makaterera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rakafa Jesu Kristu.
Kana tichida kugadzira nyaya yekupfuura wechokutanga vamunangagwa vanofanira kukumbira ruregerero sezvo vakanga varipo paitwa nzongo yese nemuparanzongo. Naizvozvo muparanzongo ngaapedze nzongo yake nokugeza maoko murwizi rukuru rwenyika nokumbira ruregerero nekuziva kuti kune vakafa, kune vakatambudzwa. Ende hurumende kana chiita zvinhu anenge aripo akamirira hurumende anofana chero chipikisana zvedu navo anofanira kuti ange achibvuma kuti pakaitwa zvakashata uye tinokumbira ruregerero.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kukumbira ruregerero panyaya yegukura hundi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo zvinhu zvakaoma munyika munyaya dzezveupfumi, vatenderi vechiKristu vari kuungana munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vachirangarira zuva rekuroverwa pamuchinjikwa kwaJesu Kristu pamwe nokufira kwaakaitira zvivi zvavo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Avo vatenderi vesvondo yeRoman Catholic yeUganda Martyrs muHarare, umo vafamba nemigwagwa vakatakura chipianiso vasati vaenda kuchechi yavo kunoita munamato weGood Friday. Mumwe mutenderi amai Eugenia Piri vaudza Studio 7 kuti nhasi izuva rakakosha zvikuru sezvo ndipo apo Jesu akafa akaenda nezvivi zvavanhu vese.
Zvatiri kuita izvi mucherechedzo wekurangarira Ishe wedu Jesu Kristu maroererwa akaitwa pamuchinjikwa achifira isu kuponesa isu vatadzi. Zuva ranhasi tinorikoshesa nekuti ndo rakafira Ishe Jesu Kristu isu vatadzi kutiponesa. Vakaroverwa musi uno watinoti Good Friday. Akaroverwa achibva aenda nezvivi zvedu zvose, ndosaka tichiri koshesa.
Mumwe wechidiki apinda mumunamato wanhasi Abraham Moyo anoti ari kufara zvakanyanya nhasi nekuti ndiro zuva musiki vakaratidza rudo rwavo rukuru kuvanhu vese.
Munoona kuti chii? Zuva ranhasi rakangonaka pakuti izuva redu ratakapiwa naMwari. Mwari wakatifira kuti isu tirege dread of the sins angatinawo. Saka munoona kuti tinofanira kupembera nekufara nekucelebrata zuva ranhasi zvakanyanyisa chaizvo.
Reverend Sam Malunga veteHealer Christian Network vaudza Studio 7 kuti vatenderi vemachechi mashanu ari pasi pemubatanidzwa uyo vakaungana kuMelford uko vari kunamata vachicherechedza kurovererwa pamuchinjikwa kufa nekumuka kwaJesu Kristu. VaMalunga vanoti vafara kuti vatenderi vauya neuwandu hwavo kunyange hazvo zvinhu zvakaoma munyika.
Kuda kwevanhu veZimbabwe kunamata kutaura chokwadi, vanhu vakaungana muzviuru zvavo nzvimbo dzakasiyana-siyana vachishumira nokurangarira kuroverwa kufa nokumuka kwaJesu. Izvozvi zvese tichitaura kudai kunyange zvisina kumira zvakanaka, asi kuda Mwari kuri munyika yeZimbabwe kwevana veZimbabwe, vanhu vakaungana sisi yedu kuna upadini njareti hila kushine netu kisama kireki mashano atinu division 5 ayo wateka ungana ni wadu wedu kuna kumia fort.
Asi Pastor Kava Mugwadi vetshondo ye Christ Life Church vaudza Studio 7 kuti kunyange yazvo Good Friday riri zuva rakakosha sezvo riri zuva rakaunza ruponeso nekuregererwa kwevatenderi vechikristu. Nengo zhinji dzesvondo yavo dzatadza kuenda kugungano resvondo yavo rekucherechedza zuva iri kwachivi kumasvingo nekuda kwekuoma kwezvinhu. Vatenderi kubva kumachechi akawanda vanoungana vachinamata kutanga nhasi kusvika musi wemuvhuro apo vanopembera kumuka kwaJesu mukufa. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvihuru nezvihuru zvavatenderi vechikristu zvafora nhasi muguta reJerusalem zvichitevedza nzira inonzi yakafamba naJesu Kristu akatakura muchinjikwa kusvika paakaroverwa pamuchinjikwa uyu. Vanhu vafora ava vabva kunyika dzakasiyana-siyana vachipinda nemunzvimbo gumi nenomwe dzainanga kuCalvary kana kuti Golgotha, uko Bhaibheri rinoti ndiko kwakafira Jesu Kristu. Kufora uku kwazoperera muchechi yeChurch of the Holy Scepter, umo vechitenduro chechi Kristu pamwe nemaOrthodox Christians vanofungidzira kuti ndipo pakaradzikwa Jesu akazomuka mukufa nemusi weEaster Sunday. Mapurisa emuIsrael nemauto ange akapakatira zvombo achengetedza vanhu vanga vachifora ava, uye izvi zvaitwa murunyararo. Zuva reGood Friday rinocherechedzwa pasi rose nenzira dzakasiyana-siyana. Vatenderi vanowirirana kuti zuva iri nderekurangarira kufa kwaJesu Kristu uyo akazomuka nemusi wesvondo. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kutanga vakumbira ruregerero kana vachida kugadzirisa nyaya yegukura hundi iyo vakati vanhu vanofanira kusununguka kutaura nezvayo. Kubva muna 1983 kusvika 1987 vanhu vanogona kusvika zvikuru makumi maviri vakaurayiwa kumatebeleland nemidlands nemauto e5th brigade. Vamunangagwa ndivo vaive gurukota revasori. Vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti iyi yaive nguva yokumbopenga, asi vakaramba kukumbira ruregerero. Asi vamunangagwa kubva zvavakasarudzwa vakavimbisa kugadzirisa nyaya yegukura hundi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaChamisa.
Gukura hundi chiitiko chakatirwadza. Tarisai muone Rwanda iri kupembera makore 25 ichirangarira zvakashata zvakaitwa muna 1994 kwakaparadzwa vazhinji nerumwe rudzi. Hazvifani kudaro kuti vanhu vasvike pakadaro, nokuti zvine zvakonzerwa nekutepfinyira kwakaita dzimwe mhepfenyero sana ZBC dzinokonzera kuti muve neruvengo tichingotaura bato rimwe chete kana ruvengo rurimwe bato nerurimwe boka redzimwe munyika nemumwe mutauro. Izvozvo hazvikurudzirwi, zvinoputsa nyika, chatinoda kuvaka nyika.
Saka vamunangagwa vanofanira kutanga vaita sei?
Kana tichida kugadzira nyaya yekukura chokutanga, vamunangagwa vanofanira kukumbira ruregerero sezvo vakanga varipo paitwa nzongo yese imuparanzongo. Naizvozvo muparanzongo ngaapenze nzongo yake nokugeza maoko murwizi rukuru rwenyika nokumbira ruregerero, nekuziva kuti kune vakafa, kune vakatambudzwa. Ende hurumende kana chiita zvinhu anenge aripo akamirira hurumende anofana, chero chipikisana zvedu navo, anofana kuti ange achibvuma kuti pakaitwa zvakashata, uye tinokumbira ruregerero. Tabva ipapo tichienda kuchokwadi chichakaitika. Tapedza chokwadi tochikumbira vari mumunharaunda, madzishe, masabhuku, vanokurudzira nokutungamirira maruwa nenharaunda nema vafundisi wedu mapasta nema bishopi kana vaprofita vari munharaunda vanoteererwa macommunity leaders votungamirira nema civic players votungamirira nyaya yokupodzwa kwemaronda nechokwadi sezvakaitwa kuRwanda kwanga kuna chacha courts yekuti vanhu vaiungana munharaunda murai nokutaura navo zvakaitika nezvakadi zvakati vanhu voregerana ipapo zvichitova zvine zvavandudzwa nehurumende kwete zvana pcend reconciliation inobva kumusoro ichienda pasi aiwa mvura haifani kudaro inofanira kubva kuzasi uko ichikukura zvakaipa zvose yozouya hayo kumusoro zvibve pasi vanhu vodzorerwa pavakakanganiswa restorative justice rehabilitative justice and even restitutional justice kuti vanhu vadzorerwe pavakakanganiswa vanhu vangadzorwa upenyu hwavo asi tokona kunoonawo vakafirwa navabereki tokona kunoonawo vakafirwa namabreadwinners toonawo vasina mabirth certificates toonawo vane zvikwanisiro nezvibatsiro zvavanoda kubatsirwa nazvo sezvo chiri chikitio chakaitika munhoroondo ne uchapupu hwenyika toda kuti zvigadziriswe
mutungamiri wemdc vanelson chamisa vachitaura vari parunhare vari mublawayo nablessing zulu westudio 7 asi mutauriri wavamunangagwa vageorge charamba avo vakamboti vamunangagwa vainge vasinei nezvakaitika vachipomera vamugabe mhosva vanoti iyi yaive hondo uye kwakafa vanhu kumativi ose studio 7 yakundikana kubata vacharamba kana gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi sezvo vange vasingadairi nhare mbozha dzavo Blessing Zulu weStudio 7 abatawo mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi avo vati zvakataurwa navacharamba ndizvo chaizvo zvinomirira pfungwa dzehurumende
tinoda kuti tizive kuti ruregerero rwacho runenge rwuri rwechii nokuti nguva yakaitika zvegukura hondi kana kuti zvinonzi gukura hondi zvacho yanga iri nguva yehondo toziva tose kuti masoja abva kuhondo anga iri zanu vane zipura vakapinda mumakembi vakatadza kuwirirana kukazova nemadividends aisapotwa nesouth africa saka izvi takazvitaura zvichiburikidza pamasura apa zvichitaurwa navageorge charamba kuti kana yarwiwa iri hondo ka ihondo kana yapera inoitwa ceasefire haikumbirirani ruregerero tozvava zviripo yanga isiri nyaya yekuti pane munhu abuda nemapfumo nemiseve achinopfuura munhu asina mhosva yanga itori vanhu vakabatirana makano vachiti uyu achiti hazviiti uyu achiti hazviiti saka ruregerero runenge ruchikumbirwa nderwei hakuna ruregerero runokumbirwa kupera kwehondo kupera kunaka kwezvinhu kune munhu wose saka gukura hundi haina munhu angati nhasi ndii ndakaiita kana kuti ndii ndakakonzera kufa kwevanhu kana ndii ndakakonzera kufa kwanhengekanakwanhenge chinhu chakaitwa nekuda kwehondo nekuda kwokurwisana tobvezeva tese zvakaitika zvakakonzera kuti kana britain pachayo iti zvechokwadi vanhu avo vari kuita aya anonzi mawar crimes vari kuuraya vanhu vasina mhosva matourist vari kuuya vachifambawo zvavo kuona muvictoria falls vaibatwa vachiurawa saka nemaroad block aiiswa nemadistance iwayo vachibata munhu wose vachiburutsa vanhu mumabhazi vachiuraya vanhu vese vanotaura chishona vachiuraya madzimai akazvitakura zvakakonzera kuti hurumende itange yambotuma riya bandiko rinonzi law and order repolice kuzosvika vaona kuti aiwa itori hondo pachayo iyi saka hakuna zvakadaro hakuna ruregero runokumbirwa pahondo asi toda kuti vaya vanenge vakasara ndozviri kutaurwa napurezidendi munangagwa izvozvo kuti vakasara vakapona muhondo iyoyo vana vevanhu iva vawanewo magete certificate vawane recognition vabatwawo zvakanaka vaone kuti vari munyika yavo asi kwete kuti vagoti ndakatadzirwa navamunangagwa kana ndakatadzirwa navamugabe kana ndakatadzirwa nanhege kwete iyi yanga iri hondo chaiyo
asika honorable Mutodi vari kutioka ivo mauto e5th brigade pane dzimwe nguva vaizopfurikidza mwero vachiponda vanhuwo zvavo vasina mhaka imhosva yavari
kupomerwa kupfurikidza mwero kunowanikwa munzvimbo dzoso dzose ende ndokwatiri kuti ikoko kuri kuinvestigatwa neya inonzi national reconciliation commission handizvi kupfurikidza mwero kunowanikwa kadai tikatuma mapurisa izvozvo kuti endai munodzinga vanhu vari kuita demonstration zviri pamutemo mapurisa anowanikwa kadzimwe nguva achipfurikidza mwero hazvirambiki izvo zvinowanikwa izvozvo asi hazvigoneka kuti mutungamiri wenyika akumbire regerero kuda kwomupurisa kana aonekwa mupurisa wacho iyeyi ndiye anosungwa
mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gwaro regweta rakaferefeta kupindira kweRussia musarudzo dzemuAmerica muna 2016 vaRobert Mueller rinonzi riri kupa mukana vasori vemuAmerica kuti vazvurove matundundu avo pakufungira kwavo kuti America inofanirwa kunge yakapindira mumufambiso esarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2016. Zviuru nezviuru zvevanhu zvaratidzira mumigwagwa yeguta reKhartoum kuSudan. Vanhu ava vaudza kanzuru yemauto iri kufanotonga kuti ikurumidze kuisa utongi hwenyika iyi mumaoko everuzhinji. Vemakereke muZimbabwe vanoti urongwa hwavo hwekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vaite hurukuro dzekuti nyika yotora gwara ripi huri kuenderera mberi. Munyori wesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vanoti kunyangwe hazvo bato reMDC riri pakati pekugadzirira kongiresi yaro, hurukuro idzi dziri kuenderera mberi.
Tinotarisira kuti panguva inotevera zvino kana kuri kuti zvagadzikana, tinoziva kuti mamwe mapata anga vane kongiresi yavo iri kuuya. Tinotarisirawo kuti kana kongiresi yavo ichinge yapera, dzimwe nguva tingatsvaka nzira yekuti zvichaita sei kuti munhu wese ange aripo patafura mapato akasiyana siyana akondite panyaya yekutsvaga solution inobatsira kuti nyika yedu iende kumberi. Tinoziva kuti zvakakosha izvozvi idzoti nhari dziri kutoiti, but zvinganakisa zvikuru kana munhu wese akavapo patafura.
Kana paita misangano akadai, vachamisa havauyi, vamunangagwa vouya, kana kuti vamunangagwa havauyi, vachamisa vouya, chii chiri kuitika paReverend Mutata?
Nhaurirano dziri kuenda kumberi, dziri kuitika pamalevels akasiyana siyana, but sezvamunoziva political dialogue iri kumanejewa nevanhu vakapuwa basa. Takanzwa chewekomishini yegenda nechePRC vakapuwa task yekuti vaite convene political dialogue. Isu chatinofunga kuti ticharamba chikurudzira nechokuti kana zvichibvira munhu wose ange aripo patafura iyoyi, Zimbabwe at 39 inofanira kuti izvitsvagire nzira yekuti yoenda kupi kumberi iri pfungwa inobva kumaZimbabweans.
Vamunangagwa navachamisa, munoona sokuti vangabvuma kugara pasi vakataurirana here?
President Mnangagwa vakataura vakatsikidza chero iye zvino pavataura apa, vataura vachitivo vanoda kuti vataure nemunhu wese. Kana titeerera vachamisa vachitaura, vanoratidza kuti naivo vanotsvaka nzira nokuti vanoda kuti vange varipo. Patisati tasvika ndepokuti zvichafamba sei.
Asi pari zvino mativi ese ari kuteererawo zvamuri kutaura henyu.
Isu hatina ijana rakakura panyaya iyi vahwande, tinongovavo vanhu vanokurudzira.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mtata, vachitaura vari parunhare kuHarare. Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paUniversity of Pretoria School of Public Management and Administration kuSouth Africa uye vari nhengo yeMDC, Dr. Chikanai Masia, vanoti vemakereke havangakwanisi kuyananisa vakuru vemapato vari kunetsana. Vamasiya vati nyaya iyi yava kuda kuti SADC nemamwe masangano epasi rose apindire.
Machechis ari kubata nyaya iyi vashoma nokuti mamiriro eZimbabwe ari kuafektwa nemaactors akawanda. Saka pane toda kuti pawedzerwe maactors kuti mhaurirwano idzi dzigone kufamba.
Vamunoti vanofanira kuvamo kuti vabatsire kuyananisa vaviri ava, vakaita sevapi?
Tingatarisa iwo mapato maviri, totarisa iwayo atingati macivil society varimo munyika. Asi zvekare tinoziva kuti vane vapindi vavapindirazve yatingati direction iri kutorwa nepolitics dzenyika vanosanganisira SADC neAfrican Union ndo vari kusimbisa rimwe divi vatingati vava munangagwa kana vasimo mukati menhaurirano idzodzi hazvigoni kuti zvifambe saka vanofanira kuunzwawo United Nations inofanira kuvamo zvikuru sei tichitarisa kuti opposition iyo haizovi nekuvimba SADC neAU kuburikidza nemashoko ayanga ichitaura
nderipi zano ramungape vemakereke vari kuedza kuyananisa vamunangagwa neavo vemapoka anopikisa
vemakereke dambudziko guru ravainaro nderekuti ruzhinji rwavo vanozikamwa nekumira norutini kwete kumira pakati vanozikamwa nekumira nezano kazhinji respect yavari kuwana vari kungoiwana nokuti vachamisa munhuwo anokoshesa zvechechi saka pakadaro panorema kuti tibvumirane nhasi kuti isusu vemachechi vari vega vane zvavangaita kuti nhaurirano idzi dzibudirire
avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeMDC Dr. Chanyai Masia vachitaura vari parunhare vari kusouth africa yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei pafacebook page yedu yevoa shona nhasi tanga tiri kutarisa zviri kuitwa nevazhinji pazororo reEaster
Fred Matenga, from London.
Taurai tinzwe mukoma Fred Matenga, yakamira seiko Easter yenyu kwamuri ikoko?
Kuno kuri kutapira zvokuti anenge asara hameno kuti anenge akaitwa sei. The weather is perfect in UK for the first time. What a nice, beautiful, warm weather.
Mm-hmm.
And we've got all the best artists at the moment from Zimbabwe. They are all in UK.
Kunzwa kuti kuchange kuine aiwa mafaro kuna ana baba Harare kuna Japreza kuna Jasigna Westonyeni ndianani vamwe vari pachirongwa chenyu
ndovari pointi tine umwe one of our DJs anonzi DJ Dosh anenge ari muchinda akamirira Ipala Current House and he's kind of like a DJ ambassador who's here so we've got Wingy D as well to forget that saka literally speaking is the best of the best in Zim there's nothing else you can ask for
saka zvichenge zvichitika kupiko izvi mukoma
zvere kuitika muLondon Kumana Park panonzi paRoyal Regency and tomorrow in Saturday we are in Leicester pamusha mukuru ndo the central part of England tinenge tiri kunyonze Ramgaria venue and then on Sunday we are in Coventry
mirege titore mumwe mutereri hallo mukoma tinashe makadiko
hey muri sei ku Fort Lauderdale ku Florida
zuva ranhasi rakakosha sei kunemi semaKristu
mufananidzo wekufa nekumuka kwaKristu nhasi iFriday ndiro zuva rinonzi rakaroverwa Kristu tichifananidzirwa kuroverwa kwezvitadzo zvedu apo musi unoroverwa Kristu nomusi unotaurwa naKristu achiti zvapera wese ave nemukana wekunosvika kuna Mwari pache zvake iye musi wesvondo tinotimufananidzo wekumuka kwaKristu kuvafi kwekukunda rufu kwaakaita achimuka nekuti isusu tinoziva kuti Kristu tinotenda semaKristu kuti Kristu mupenyu
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
mitambo yenhabvu yePremier Soccer League yatambwa nhasi yakamira seizvi ZPC yarova Blauwe Chiefs 1-0. Ngezi Platinum yakunda Chicken Inn 1-0. Yada yaita Mangange 0-0 neTel 1. Mitambo yenhabvu iri kuenderera mberi mangwana apo FC Platinum iri pamusha neHwange iyo isati yambokundwa kubvira makundana aya atanga. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chepangano ine mapoints matanhatu kubva mumitambo mitatu yavatamba parizvino. Black Rhinos ne Makepekepe Capes United dziri kusanganawo mangwana zvekare muHarare. Dynamos iyo iri kutatarika zvinotyisa iri kupinda munhandare nemuvhuro apo inenge iri muRufaro Stadium ne Herentals. Mumusha meDynamos mave nemitauro mushure mekunge Dimbare yarohwa mumitambo miviri yakateverana apo yakatamba neHwange pamwe neChicken Inn. Nengo yeDynamos Supporters Club vabatai kwaedza vanoti murairidzi wavo Lloyd Chigove anofanira kugadzirisa chikwata chavo nechimbi chimbi Dimbare isati yadzokera payaive iri mwaka wapera.
The coach is to pull up his socks. Yes, pull up the socks to get the team. Team haina kumira musha. Haina kumira musha zvachose. It needs to be revamped.
Mwaka wapera, Dynamos yakapedza gore rese ichirwisa kuramba iri Premier Soccer League ndokupedza iri pachinano chegumi makundano ezvikata gumi nezvisere aya. Asi mumwe muteveri weCapes United vatapiwa mahwengwa vano Dynamos haifanire kudzokera mutsika yavo yekare yekungodzinga dzinga vararidzi vachitiwo Chigove ari kuda kupiwa nguva yekugadzirisa maGlamour Boys.
Ngavangoregedza ziva zvekuti havo vazoti hanzi kana tikangorohwa magumi akadai tochinja coach ngaumbomira wakadaro voona kuti zvinoenderera sei mberi.
Asi mutambo mukuru panguva ino yezororo yeEaster ndeuyo uri muBarber Fields Stadium umo Highlanders iri pamusha neTriangle nemuvhuro zvekare. Vatsigiri vechikwata ichi vari kugunun'una nematambiro echikwata chavo zvekuti bhoso inofarira kukunda kuti idzimure kuchema kuri kuitika uku. Bhoso neDimbare dziri kutamba nemuvhuro dzipiwa nguva yekuzorora mushure memutambo weIndependence Trophy nezuro uyo Highlanders yakakunda 2-0. Mimwe mitambo iriko nemuvhuro yakamira seizvi: Chapungu versus Harare City, Manika Diamonds versus Mushowani Stars. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tombonzwa baba mechanic Manyurike nekambo kavo pamuchinji kwa
Jesu wangu, Jesu nda wangu mambo. Jesu wangu, Jesu nda wangu mambo. Vakamuronga na Jesu nda wangu. Vakamurovera Jesu nda wangu. Jesu wangu, Jesu nda wangu mambo. Jesu wangu, Jesu nda wangu mambo. Ari pamuchinji kwa Jesu nda wangu. Ari pamuchinji Jesu nde wangu mambo, yo yo yo, Jesu nde wangu mambo. Jesu wangu, Jesu nde wangu mambo. Jesu wangu, Jesu nde wangu mambo. Vakamurovera Jesu nde wangu. Ari pamuchinji kwa Jesu nde wangu mambo. Yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo.
Kambo kanova kuna baba mechanic Manyurike kanonzi pamuchinji kwa. Ndo panopera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.